toda kuti vanhu vafambe zvakanaka Blessing ngavarege kumhanya vatyairi vedzimotokari dzingave dzinotakura veruzhinji kana kuti dzatinoti idzo dzinotakura mhuri maprivate cars ngavatevedzere mutemo mumugwagwa vasamhanye varemekedze vanhu vavanotakura vatevedzere mitemo yese yemumugwagwa chimwe chinotinetsa patsaona itsaona dzinokonzerwa nevanhu vanenge vasingaite hanya vanoita undini undini vanofunga kuti mugwagwa ndewavo wega saka tinoti munhu wese ngaakoshese upenyu panguva ino yezororo semapurisa tichange takaisa mapurisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika tichiona kuti vanhu vanofamba sei hatingomiri zvetrafiki chete tichatarisawo kupara kwedzimwewo mhosva kunogara vanhu kumakambani kumafarming area saka tiri kuti umwe noumwe ngaaite pake chitoita pedu vanhu vove nezoro rakanaka tochengetedza runyararo
vamwe vanombotiwo mumugwagwa munomboitwa zvechioko muhomwe ko vanhu kana vachinyunyuta kana kuti vaine zvichemo vanoita sei
Blessing togara tichitaura makore nemakore Zimbabwe Republic Police haidi zvechioko muhomwe kuna vanopa nevanopiwa tinosunga vese angave wacho ari kupa iye wemotikari naiye mupurisa anotora vese tinosunga mupurisa anobva aperwa nebasa tomuendesa futi kumatare edzimhosva kuti aenda anotongwa tine nhamba dzedu dzepacomplex desk 703631 std04 patokwanisa kutambira zvichemo zvese zvinoitika kune vanhu vaizimotikari vanopara mhosva kana zvese zvinoitika munyika kuti mapurisa vakwanise kutora matanho akafanira.